ngatugamba tei ishe zvino tinotenda tinotenda kumwanakomana wamwari uye nomune izvi tinogamuchira upenyu husingapere nemaari zvino taungana zvakare masikati ano kana kuti manheru ano kuti tiite imwe shumiro tichivimba nemi pamharidzo uye nezvamuchatitaurira usiku huno tinokutendai ishe uye takamirira pamuri uye imi makati avo vanomirira pana ishe vachapiwa simba idzva vachabhururuka namapapiro sechapungu uye tiri kunamata mwari kuti imi muchatipa simba iro rokubhururuka tichikwira usiku huno apo takamirira pamuri tinokutendai nokuda kwavanhu ava uye nezvavanoreva kwamuri uye zvavanoreva kwandiri ndinokutendai nokuda kwazvo baba maparera enyu uye ndinonamata mwari usiku huno kuti muchazviratidza nenzira kwavari yezvavanoda kana paine vanorwara pano dai vakaporeswa kana paine kupokana mupfungwa yomumwe munhu ibvisei ishe uye tipei zvoupo hwenyu nemaropafadzo enyu nokuti tinozvida ishe ndimi zvose zvinotikwanira uye tisina imi hatina chatinogona kuita tinonamata kuti imi mugamuchire kutenda kwedu pamusoro pezvose zvamakaita muzita rajesu kristu tinotarisira maropafadzo enyu amen mungagara henyu pasi uye zvakanaka kunotitonhorerei svondo ino usiku muno kupfuura zvazvaiva usiku hwesvondo hwapfuura tinotenda hama dzedu dzakashanda dzakatendeka chaizvo vachitepa izvi ndinoziva vaviri kana vatatu vavo hama mike egan sokuvaona kwandinoita kumashure uku uye ndino hama mike uye hama southman hama ndinotenda roy robertson uye hama woods nevamwe vose vanga vari kuno vachidikitira pakushanda vachiedza kutepa kuitira kuti tive nemharidzo iyi zvino kana kuti nhasi saka tinotenda zvino svondo inouya mangwanani ishe vachida ndinoda kuti tive neshumiro yekupodzwa kwevanorwara kunyengeterera vanorwara uye tichaipira kuti ive shumiro yokupodzwa kwevanorwara kana ishe vachida vacherechedza mangwanani ano pane murwi wemahengechefu pano ndaanamatira uye ini pamanga muchinamata nokuimba ndipo pandanamatira hengechefu idzi uye pane akawanda pano usiku huno saka isu tinotenda kuti mwari anopodza vanorwara pane zvapupu zvizhinji zvikuru zvokupodzwa pakati pedu uye pasi rose uye tinotenda nokuda kweizvi uye ndafunga kuti svondo inouya nokuda kwokuti ndinofanira kunge ndisipo kwekanguva uye tanga tiri pakudzidzisa nguva yakawanda zvemharidzo zvokuti ndafunga kuti chingava chinhu chakanaka kuti tive neshumiro yekupodza vanorwara kunamatira vanorwara uye ndinovimba kuti mwari uchatipa nguva yakaisvonaka zvino vazhinji venyu vachafanira kutyaira mamaira mazhinji usiku huno saka ndanga ndichitaura nemapoka pamusoro uko pakefi yeblue ball nhasi uko kwandanga ndichidya pane vanhu vakanaka vakawanda vandakwanisa kukwazisana navo nokutaura navo vanhu vandakanga ndisati ndamboona vanouya pachechi pano uye ndinotenda nokuda kweshamwari dzakadaro uye ndinoda kutenda mumwe nomumwe wenyu vamwe vavo vakanotanha michero yemablackberries ndokubva vativigira mumwe wavo wativigira bhagidhi romusvi kana kuti manyuchi ndinotenda kuti ndizvo uye nezvimwe hamuzivi zvazvinoreva izvozvo zvino mamwe mangwanani ndakamuka ndokubuda mumba imwe nguva apo mamwe mangwanani pane imwe hama yakanga isina zvikwanisiro isina nhumbi nezvinhu waida kuti ndimutsvagire nhumbi ndakabuda ndikapotsa ndagumburwa nebhagidhi remablackberry ipapo ndikati ndimi here mauya nemablackberry avo iye akati kwete handina chandamboita pamusoro paizvozvo ndasvika paano zuva risati rabuda iwo anga atova ipapo zvino uye yanga iri hama yangu yakanaka radel vandivigira uye saka zvinhu izvo ndinozvikoshesa Billy Paul ataura izvi kwandiri kanguva kashoma kapfuura kuti pakati peungano ino usiku huno vanga vanditorera mupiro ndinokutendai naizvozvo ndanga ndisingadi kuti muite izvozvo ndinotenda nokushingaira kwenyu nezvakadaro asi zvanga zvisina basa uye asi ishe vakuropafadzei munoziva bhaibheri rakati nezvose zvaunenge waitira kumudikisa waivava wazviita kwandiri zvino ndanga ndichitaura nemi pamharidzo zvakandatsonanga uye ndika vamwe vanhu vanogona kunge vaine maonero okuti okuti ndinofunga kuti Jesu ari kuzouya mangwanani kana kuti usiku huno. Ndinodaro, zvino handisi kuti anouya, uye zvakare anogona kusauya svondo inouya, uye rinogona kunge riri gore rinouya, anogona kunge ari makore gumi. Handizivi kuti anouya rini, asi pane chinhu chimwe chandinoda kuu chinogara mupfungwa dzenyu: garai makagadzirira miniti yose kana awa maona kuti kana akasauya nhasi anogona kuva pano mangwana. Saka ingozvichengetai mupfungwa dzenyu kuti ari kuuya. Uye handizivi kuti nguva yangu yokupedzisira panyika ndiriini, uye hapana anoziva, uye hapana mumwe wedu anoziva paari kuuya. Haatombozivivo iye nemashoko ake. Akati, Baba voga vanoziva pavanouya, kana mwanakomana haatombozivi pavanouya. Zvichadaro, Mwari paanomutumira kwatiri zvakare, asi tiri kutarisira kuuya kwake. Uye kana akasauya muchizvarwa changu, angangouya pane chiri kutevera. Kana akasauya mune ichocho, anouya mune chinotevera. Asi ini hangu handisi kuona pachine nguva yasara. Ndinongo kwandiri zvinogona kuitika chero miniti. Zvino izvo hazvirevi, hazvirevi zvino kuti muchaona matenga achishanduka nezvose. Hakusi iko kuuya kwandiri kutaura nezvako, ndiri kutaura nezvekubvutwa. Maona, ane kuuya kutatu. Anouya nomumazita matatu oumwanakomana, anouya muutatu: Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Maona, zvese ndiKristu mumwe, Mwari mumwe nguva dzose. Zvino tinoziva akauya kuzoratidza kushanda kutatu kwenyasha: kururamiswa, kucheneswa, rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene. Zvose muna Mwari zvinozadziswa muutatu. Uye zvino anouya kutanga kuzodzikinura mwenga wake. Anouya kechipiri sekubvutwa kuzotora mwenga wake. Anouya kechitatu nemwenga wake, mambo namambokadzi. Mushure ndipo panotarisira vanhu vazhinji kuuya. Asi paanouya iye zvino, hapana anoziva kunze kweavo vakagadzirira ndivo vachaziva paanouya. Pachava nekushayikwa kwevanhu, havazivi zvinenge zvakaitika kwavari. Vanenge vangobvutwa chiripo ripo, uye vobva vangonyangarika kushandurwa chiripo ripo mukubwaira kweziso. Saka ingogadzirirai izvozvo. Zvinenge zvichityisa mamwe mangwanani kushaya mudikani, hapana anokwanisa kuvawana. Zvinenge zvisina kunyanya kuipisa here kuti zvaitika zvikakupfuura? Saka ingoramba uri pamberi paMwari. Zvino svondo inouya, Ishe vachitendera, muvhuro unouya, muvhuro wesvondo rinouya. Kana Mwari vachida, ndiri kudzorera mhuri kuArizona kwavanoenda kuchikoro, ndobva ndadzoka. Zvino handiendi kunze uku, handina masevhisi ekunge ndiri kunze uku. Handiwanzi kunge ndiri muArizona, ndinenge ndiri kumwe. Ndinotora mudzimai kunze uko, muvhuro unouya, ndiri kudzoka kuno zvekare. Ndichabva pano ndichienda kuBritish Columbia, ndodzoka kuColorado. Ndinenge ndiri kuArizona zvakare imwe nguva pedyo neKrisimusi, kwemaminitsi mashoma akareba zvokuti pamwe mazuva maviri kana matatu kuisa muri pamwe chete, ndobva ndadzoka kuno pazororo reKrisimusi, Ishe vachida tova nesevhisi kusvika musvondo yose yokutanga kwegore kuno. Saka zvino ndiri pano, zvokutova pano kazhinji, ndiri pano kakapetwa kagumi kupfuura zvandinoita kunze uku. Nokuti hatina chechi kana masevhisi kunze uku, hapana chimwe chinhu kunze uku saizvozvo nenzira yesevhisi yomuchechi. Ndicho chinhu chimwe chazvakashatira pamusoro pazvo. Handina nzvimbo yokuisa vana kuti vanzwe mharidzo idzi sezvinoita vana venyu pano. Uye ndiro dambudziko rimwe ratinaro. Asi vose vane utano huri nani. Kune mamiriro ekunze akaoma, anopisa, akaoma, asi vana vose vanoratidzika sokunge vane utano huri nani. Handiko nguva refu zvakakwana kuti ndinyatsoziva kuti izvi zvine utano here kana kuti hazvina. Ini ndinogara ndichifamba, uye ini ndinofungidzira kuti ndakazvarwa ndiri mufambi. Mudzimai wangu anondidana, ndinoziva ari pano, saka ndichatora izvi mushure mechechi. Mese munoziva zvinonzi chii? Mhepo dzinovhuvhuta kana kuti chamupupuri, kana kuti munoziva jecha rinopupurutswa, kana kuti ndinogara ndichifamba nokumwe kutaura. Zvino ndakachata ndava nemakore makumi maviri nemaviri, asi dzimwe nguva ndinonzwa sekunge ndiri muenzi mumba mangu nokuti ndinogara ndichifamba. Asi ndakatarisira nguva apo patichazenge tagara zvokusazofamba-famba kunyika yokumusha rimwe zuva. Asi zvino hondo iri kuenderera mberi, saka ngatigarei tichinamata. Musakanganwa, svondo inouya mangwanani. Ishe vachida, uyai navanorwara venyu nevanotambudzika. Kurumidzai kuuya, mwana pokugara, uye zime nguva pachange pane boka rinoda kunamatirwa. Tichapa makadhi okunamatira. Kana asinga kwani, hatizopi makadhi okunamatira. Kana paine vanhu vanongokwana bedzi makumi maviri nevana, kana makumi matatu nevatanhatu, vanobva vangoita mutsetse kana zvakadaro. Asiti, tichapa makadhi okunamatira dzimwe nguva, saka tichazviita nguva ingangoita awa sevhisi yedu yemazuva ose isati yatanga. Izvo zvandinofunga kuti zvinotora kusvikira nguva ichange yava yesere. Yesere kana kuti maminitsi makumi matatu mushure menguva dzesere. Ndipo pavachapa makadhi okunamatira. Vovhura chechi, vopa makadhi okunamatira esvondo mangwanani. Zvino iva nechokwadi kuti uvepo pano kuti uwane unzai vadikanwa venyu muvapinze muno. Munenge makanaka uye muchitonhorera muno muchechi. Kana vachirwara uye tichaita zvose zvatinogona kuti tivanamatire. Ndinokutendai zvakare nokuda kwechipo cherudo. Uye zvino tave kuverenga rimwe reshoko raMwari usiku huno. Uye ivai makagadzirira chiitiko ichi choupo hwake zvakare kuti huise shoko rake kwatiri. Zvino, tinoziva kuti tinogona kuverenga zvakanyorwa, asi Mwari ndiye unofanira kuzarura zviri makanyorwa. Maona, tinogona kuverenga, asi Mwari unofanira kuzarura zviri mukati mezvakanyorwa. Uye zvino, pamuri kuvhura mubhuku raJeremia, chitsauko chechipiri, ndinoda kuti nditi, ndine mufaro kuti tina pakati pedu hama Livhayo, hama inokosha munashe. Uye ndinofunga pano, hama iri pano, ndiri kukanganwa zita rake hama Willard Grace. Uye ndaona hama dzabva kuArkansas, hama John nevamwe, vabva kunzvimbo dzakapoteredza, Poplar Bluff, uye nehama Blair. Uye, hama Jackson, nehama Radel. Uye vazhinji vandisingagoni, ndinoshuva kuti dai ndaigona kutaura zita romunhu wese, asi handizvigoni, uye imi munozvinzwisisa. Hama Ben Bryant, ndiri kuvaona vakagara apa. Ivo ndivo vanogara vari kona yangu yamaamen, pandinenge ndichi. Munhu wose anoziva Ben nokuda kwenzwi rake. Isu takagara muCalifornia imwe nguva, ndakanga ndichiparidza mharidzo kuvanhu veBaptist kumusoro uku mumupata. Vakanga vakamisa tende huru ipapo, uye pakanga paine mhando yechiBaptist vakapfuma. Handina kana amen yandakambonzwa imomo munoziva, vachitya kuti vamwe vemadzimai avo vaizoita kuti pendi idone kubva pazviso zvavo. Uye zvino chokutanga munoziva, ndakaona tsoka mbiri dzairatidzika sezvozvo dzava mudenga, namaoko maviri makuru nevhudzi dema richizunzwa ipapo pachidanidzirwa amen, achidanidzira saizvozvo. Zvino ndakatarisa ndikaona ndikati, Ben, wabva nepi? Vanga achinyatsoita amen. Ndikaona mudzimai wake achimutarisa zvokubiridzira. Zvakanaka, rimwe vhudzi rake dema riri kupera, asi zvakangonaka. Munoziva, musanetseka pamusoro pazvo. Neni ndakadarowo pane rangu nguva refu yapfuura. Saka zvino, musakanganwa kunamata. Zvino tave kusvika pachikamu chekuremekedza sevhisi. Rangarirai, kana tikaverenga shoko iri, zvino Mwari anobva aropafadza shoko rake. Haridzokeri kwaari risina zvaraita, asi rinozadzisa icho charakananga. Uye ndinoziva, mukuverenga shoko, ndinogara ndakarurama. Handinoverenga shoko, Mwari anobva aremekedza shoko rake. Zvino, ngatisimukei mukuremekedza shoko rake. Jeremiah chitsauko 2, ndima 12 ne13. ZaJeremia 2. Shamiswa, nezvizvi, iwe matenga, utye zvikuru, uvhunduswe, uve dongo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Nokuti vanhu vangu vakaita zvinhu zviviri zvakaipa. Vakandisiya ini, chitubu chemvura mhenyu, vakazvivakira matangi, matangi akatsemuka, asingagoni kuchengeta mvura. Ngatikotamisei misoro yedu zvino. Mwari munodikanwa, shoko renyu raverengwa. Zvino tinonamata kuti imi muremekedze shoko iroro, mugotipa usiku huno mufananidzo kana kuti chinoenderana naro. Apo tichitarisa mazuva apfuura, Israeri semienzaniso, sezvinoreva Bhaibheri, richitidzidzisa kuti tinokwanisa kuona zvamakaita kwavari pavakateerera shoko. Toona zvamakaita kwavari pavasina kuteerera shoko. Uye todzidza kuti isu tinofanira kuita sei. Saka tinonamata kuti imi muchataura nesu manheru ano nenzira yakasanangurwa, kuti tizive mazvibatiro atinofanira kuita muzuva rino, sezvatadzidza mangwanani ano atiri kurarama. Takumbira izvi muzita raJesu. Amen. Garai henyu pasi.
I want to speak tonight on the subject for just
kwekanguva kapfupi. Ndinoda kutaura usiku huno pamusoro penyaya inoti matangi akatsemuka. Israeli yakanga yaita zvinhu zvakaipa zvikuru zviviri. Mwari wakati vakanga vamusiya chitubu cheupenyu uye ndokuzvivakira matangi avaizonwa kubva maari. Zvino icho ndechimwe chinhu chikonzero ndafunga musoro wenyaya uyu ndechekuti zvinofambirana nezvandanga ndichitaura mangwanani ano. Zvenguva yatiri kurarama mairi uye donzvo ratiri kurwira. Uye tinotarisa Israeri somuenzaniso kuti zvaiva Mwari anoramba akangova saizvozvo. Uye pane chinhu chimwe chete bedzi icho Mwari chaanogara achiremekedza, ndicho nzira yake yaakapa vanhu. Uye pose pavaibva munzira iyoyo Mwari wainge azvidzwa. Saka Mwari waizoita kuti vanhu varwadziswe nokuda kwokubva pane zvaainge avaudza kuti vaite, zvisinei kuti chii. Akavapa murayiro, musagunzva, musabata, musaravira. Chakanga chisiri chisakarurama chokungozviita izvozvo, asi chokusateerera zvaanenge avaudza kuti vaite. Uye nguva dzose hapagoni kuva nemurayiro pasina chitarafu chemurayiro, nokuti kana pasina chitarafu, naizvozvo murayiro hauzovi nezvizhinji zvaunoreva kana usina chitarafu murayiro. Zvino tinoona kuti zvavakaita muzuva iro zvinoda kuenderana nezvatiri kuita nhasi, zviri kuitwa nevanhu vechechi. Zvino pano tinoona chinhu chinoshamisa. Zvingangogona kushamisa vamwe vanhu paakati imi ivo vakazvivakira matangi, matangi akatsemuka. Zvino dzimwe nguva vamwe venyu havazivi kuti tangi chii. Vangani vanoziva kuti tangi chii? Zvakanaka, vazhinji venyu. Kana wakakurira papurazi unoziva kuti tangi chii. Ndinorangarira ndichinwa zvipembenene zvakawanda kubva mune rimwe kuti ndizoziva zviri tangi. Ndakaparidza kunze uko kumaruva mumusasa, umo mawaiwana dende rakazara nemvura yomutangi, iyo mvura inenge yanaya munoziva ndokubva yaita sokuti garei irimo kwenguva. Uye zvipembenene panguva dzousiku zvaipinda mariri. Saka ndinoziva kuti mvura yomutangi yakaita sei. Tangi iyi inzvimbo, chinhu chinocherwa pasi chotora nzvimbo yetsime. Vanhu pavanenge vasina tsime, ipapo vanoshandisa tangi. Namamwe manzwi, chirongo itangi rakagadzirwa navanhu, kana kuti itsime riri pasi rakagadzirwa navanhu, rakacherwa navanhu kuitira kuti ribate mvura ichashandiswa. Vamwe vavo vanoishandisa semvura yekuwachisa, imwe yacho inoshandiswa semvura yokunwa nenzira dzakasiyana. Dzimwe nguva mvura yose pane imwe nguva yataichera yaibva mutangi. Paiva nechinhu chawaikurunga uchitenderedza kuitira kuti mvura ikwire. Paine magaba ipapo okucheresa mvura kubva mutangi. Zvakanaka. Tinocherechedza chinhu chimwe chete pamusoro petangi, chakasiyana netsime. Zvino tangi rinopera mvura. Tangi harigoni kuzvizadza rimene. Hatigoni kuvimba naro. Haugoni kuvimba netangi. Rinotovimba nekuzembera pakunaya kwemvura inonaya muzhizha kana kuti muchando kana nguva ipi zvayo. Kazhinji munguva yechando panonaya chando nemvura, mvura ndipo painoyerera ichipinda mutangi. Uye kana rikasawana mvura iyo, haugoni kuva nemvura zvachose. Yose inooma. Zvino harigoni kuzvizadza pacharo. Tangi iri harigoni kuzvizadza pacharo. Rinozadzwa nemvura dzinonaya. Uye ndinoda kuti mucherechedze chimwe chinhu pamusoro petangi. Kazhinji munowana kuti kana kuti sezvakanga zvakaita kwedu, tangi kazhinji danga rine ukuru hwakapetwa kaviri paukuru hwemba, uye kazhinji mvura inoyerera kubva pamusoro pedanga ichipinda mutangi. ndinorangarira tange rekare kunze uko apo mapaipi anodira mariri zvakare achibva pamusoro pedanga rinozadzwa kubva pamusoro pedanga saka naizvozvo mvura inoyerera kubva pamusoro pedenga redanga apo zvipfuwo zvose pazvinenge zvichifamba-famba mudanga uye tsvina yose yomudanga inopwititika yondomhara pamusoro pedanga munguva iyo kwakaoma uye zvino mvura inouya yosuka zvose izvi kubva padenga kupinda mugata rakagadzirwa navanhu kupinda mupombi yakagadzirwa navanhu yozopinda mutangi rakagadzirwa navanhu uye kana usati wambova namasanganiswa etsvina handizivi hangu chaunenge wava nacho paunenge wava netangi hongu changamiri zvose zvakagadzirwa navanhu uye zvakasviba zvisingambobviri munoziva taizviti taiisa mucheka womusefa nawo pane rimwe rawo munoziva here kuti chaiva chii ichocho taitoisa mucheka pariri kuti tibate zvipembenene zvose nezvimwe zvaibva pamusoro pedanga nemunzvimbo dzose dzakapoteredza nzvimbo iyo ichiyerera kubva pane imwe nzvimbo ichienda pane imwe nzvimbo ichizopinda mutangi uye taigara tichiisa mucheka wokusefa pariri kuti tibate tsvina nemarara zvataigona kunyangezvo izvozvo hazvaigona kubata tsvina chaiyo zvaingobata chete tsvina hombe dzaidonha dzichiuya kuzowira mariri chipembenene chaigona kuwirapo asi mvura dzichipembenene dzairamba dzichienda nemvura saka paizova nemusanganiswa wetsvina chaiyo mukati metangi iri rekare rakasviba mumazuva mashoma mvura iyoyo iri imomo inotanga zvino kuora ukarega mvura irimo mutangi inoora uye inotanga kuzara matatya nemadzvinyu nenyoka uye taisizviti mabururu zvinhu zviduku handizivi harisi james handigoni handizivi kuti munozvidaidza kuti chii asi ndechimwe chinhu chidiki chinopinda mumvura taichiti mabururu munoziva kuti chii vangani vanoziva kuti chii chandiri kutaura pamusoro pacho sei zviro kwazvo imi mose vanogara kumaruva munozviziva inova yakazara nokuora uye zvose izvi zvinofarira mvura yakaora zvinouyamo zvinotouya zvamazviro kwazvo nokuti yaora uye nokuti yaora inodhonza chipuka imomo chinofarira zvinhu zvakaora ndizvo chaizvo mukuzara kwazvo zvakafanana nemachechi edu nhasi ndinofunga kuti takasiya chimwe chezvivi zvikuru zvaitwa nechechi nhasi sezvakaita israeri paya kumusiya chitubu chemvura mhenyu kwava kuzvivakira matangi akagadzirwa navanhu uye hwava ugaro hwechose chinofarira mvura yakafanana naiyoyo mazvinyu matatya nemhando dzose dzemajemisi akasviba zvinogaramo nokuti itangi rakagadzirwa navanhu uye mutangi iri izvi ndimo mazvinogara mienzaniso chaiwo wemasangano edu nhasi zvino unoti hama branham sei muchiri wavanhu avo zvakaomarara kudaro zvinofanira kurohwa zvinofanira kurohwa zvitizei nokuti zvichazopedzisira zvaumba mucherechedzo wechikara rangarirai ichi ndicho chokwadi uchange uri mucherechedzo wechikara sangano ndiro richatungamirira kupinda chaimo mauri riri munzira chaimo kuenda ikoko zvino uku kumanikidzwa nesimba tarisai kuumambo hweroma hwekare ndizvo chaizvo zvakavatungamirira kusvika pamucherechedzo wokusiya manamatiro chaiwo munoona kuti munhu haaigona kutenga kana kutengesa asina mucherechedzo uyu wechikara waifanira kutova nawo pane mapoka maviri bedzi avanhu achange ari panyika avo vane chisimbiso chamwari uye avo vane mucherechedzo wechikara mapoka maviri bedzi saka uchava mune rimwe kana kuti rimwe racho kunenge kuri kutsauka pakunamata kwechokwadi mucherechedzo hwekunamata kunamata kwakatsauka uye kuchava nemufananidzo wechikara apa tiri kunzvera tinoona kuti roma yaimbova iri uye ichagara iri muche kana kuti chikara ndizvo chaizvo hapana imwe nzira yatinowana nayo roma uye roma yakaitei yakashandurwa kubva paroma yechiheden ikava roma yokunamata ndokubva yaronga maitiro ezvinhu maitiro ezvinhu pasi rose awo aimanikidza munhu wose pakunamata kumwe chete ikoko kana kuti aiurayiwa uye chinhu chinoshamisa kuti united states painoonekwa inoita seguyana uye guyana iri rine nyanga duku mbiri kodzero dzezvematongerwo enyika nedzokunamata uye tinoona kuti mushure mechinguva gwayana iri parakatanga kutaura rakataura sechikara uye rakashandisa simba rechikara chakanga chiripo risati ravapo uye bhaibheri rinotiudza kuti vakati ngatiitei mufananidzo wechikara mufananidzo chinhu chakafanana nechimwe chinhu uye tinogona kuzviona iye zvino kuti mudanho rayo rokubva pakunamata kwechokwadi chechi dziri kuita mubatanidzwa wechechi dzepasi rose unova mufananidzo wesimba reroma uye uchimanikidza vanhu chinhu chimwe chete chaiitwa neroma yechihedheni kana kuti roma yokunamata zvayakaita saizvozvo hapana imwe nzira hapana chimwe chinhu asi icho ndicho chokwadi ndiko kusaka ndichizvirova muzera rangu munguva yangu nokuti zvinofanira kurohwa kudaidzira kwakauya kuchiti budai mukati mayo vanhu vangu kuti musava vadyi pamwe chete vezvivi zvake zvino ndiri kufananidza izvo kumatangi awa akasviba ane tsvina iye ndiye chitubu cheupenyu ndiye mvura mhenyu uye vanhu vanosiya izvozvo vazvivakira matangi anongogona bedzi kubata tsvina ndizvo bedzi zvavanogona kubata uye ndizvo zvakaitwa namasangano anobata zvose zvinouya zvichida kujoina anoda kuzvitora zvopinda maari kana zviine mari kana kuti zvichigona kupfeka nemamwe mapfekero hazvina basa kuti ndivanani vanobvepi vanongovatora zvakadaro zvino tinoona zvakare kuti mucherechedzo wechikara uyu wakaumbwa munhu america inhamba yegumi nenhatu yakazvarwa iine matunhu gumi nematatu yaiva nemureza unenyeredzi gumi nenhatu mitsetse gumi nemitatu uye iri muchitsauko 13 chezvakazarurwa uye america yakagara iri mudzimai semafananidzirwe azviri pamari yedu yemasirivheri kunyange musoro wevechiindia papeni mufananidzo womudzimai tinozviziva izvozvo tinoziva nhoroondo yazvo zvose bhera reliberty nezvimwe zvose rusununguko stechi yeliberty zvose mudzimai mudzimai nhamba yegumi nenhatu maona zvino zvakanaka kuona zvinhu zvose izvi uye zvino ndakafanoreva nechizaruro chinobva kuna mwari kana kuti nechiratidzo muna 1933 kuti zvinhu zvinomwe zvichaitika kuguma kusati kwavapo uye kuti chimwe chazvo ndechokuti mussolini uye wakanga ava kuzoita mutongi anotonga nechisimba kuti waiziva mutongi waitonga nechisimba uye zvakare waizopinda muethiopia zvechisimba opamba ethiopia uye mweya wakati uchauyira patsoka dzake handizivi kana paine mumwe wekare ari muno mutebhenakiri anorangarira ndichitaura izvi muno muredman hall zasi uko patakaparidza makore mazhinji zhinji kwazvo aripo here muimba muno usiku huno wakasara kubva paredman hall yekare pandakaparidza izvozvo apo venra pavakauya kareko munguva dzaroosevelt paakatanga kutonga ndinofungidzira kuti hapana kana mumwe zvake arimo muno aripo here mumwe chete mumwe aripo uyo hongu amai wilson ndinovarangarira mudzimai wangu akagara kumashure uku vaviri vasara kubva muzera reavo vezuva iro izvo ndipo pavakati nra ndiwo waiva mucherechedzo wechikara ini ndikati hapana zviripo apo hazvisizvo mucherechedzo wechikara hauyi pano unobva kuroma uye haungavi mucherechedzo wechikara uye zvinorangarirai kuti zvinhu izvi zvakataurwa zvikanzi Adolf Hitler uchawana magumo asinganzwisisiki uye uchadenha pachena hondo neunited states uye vachavaka chivakwa chikuru chekongiri chokuti vanenge vachitogara machiri uye ipapo vekuamerica vachaurawa zvakaipisisa pachiri zvino wakanga uri mutsetse wesiegfried makore gumi nerimwe vasati vatanga kuchivaka uye zvakare zvakanzi uchasvika pamagumo uye states ndiyo ichakunda muhondo iyi uye zvakanzi kuti pane maizimu matatu achavapo nazism fascism uye communism uye ndakati zvose zvichazobatana zvoita communism russia ichazvitora zvose zvoita communism uye ndakati zvesainzi zvichakurumbira zvikuru munhu uchava neuchenjeri hwakanyanya uchagadzira zvinhu zvakawanda kusvikira uchagadzira motokari inoratidzika sezai iine chinhu chinoratidza segirazi pamusoro payo uye ichange ichityairwa nerimwe simba risiri rehanduru zvino vatova nemota iyoyo uye ndakati ipapo mazvibatiro emadzimai edu achadonha kusvika pazvinhu zvinoshoreka kusvikira vachanyadzisa kune dzimwe nyika dzese. Vachapfeka hanzu dzevarume. Vacharamba vachibvisa hanzu dzavo kusvikira zvoita sevasara nehanzu dzomukati bedzi dzoga. Uye pakupedzisira vachazosvika pavanenge vakapfeka shizha romuonde bedzi. Uye kana mukacherechedza mumagazini reLife rimwedzi wapfuura, maiva nemudzimai akanga akapfeka mashizha omuonde. Uye ndiyo hanzu yemanheru kana kuti chipfeko chemanheru izvo zvavanopfeka manheru. Zvinoonesa mukati zvaunogona kuona nemazviri. Mashizha bedzi omuonde anogona kungoviga kame kanzvimbo kemutumbi wake. Nezvinenge zvisina tambo kana kuti mhinjya, hanzu dzokushamba nadzo dzisina tambo kumusoro kwacho, mutumbi uri pachena. Uye zvinhu izvi zvakatoitika zvakadini. Zvino ndakati ndakaona mudzimai achisimuka muUnited States akaita samambokadzi mukuru kana chimwe chinhu. Uye wakanga akanaka pakumuona, asi akaipa kwazvo mumwoyo make. Uye akaita kuti nyika ino ifambe sezvaaida iye. Zvino ndakati pakupedzisira akandiudza kuti nditarise kumabvazuva zvakare. Uye pandakadaro ndakaona chairatidzika sokunge pasi rose rakanga raputika. Uye sokuona kwose kwandakagona kuita, hapana chakasara kusara kwezvimiti uye matombo ari kungopwititika utsi anga aputiswa kubva pasi mukati menyika. Uye zvinhu izvi zvakanga zvichifanira kuitika nyika isati yaguma. Uye zvishanu zvezvinomwe izvi zvakatoitika mumakore makumi matatu nematatu. Hepanoipa tava tadzokera kunguva yokuguma. Uye ndakataura ndichipikisana nemaitiro emasangano ipapo chaipo. Uye nanhasi ndichiri kungotenda usiku huno kuti iroro idziva rechina, kuti iyo inzvimbo munoyerera china. Handitendi kuti Mwari angatora chinhu chakadaro sechechi yake, nokuti inofanira kuzvarwa nomweya waMwari ipapo yocheneswa isati yadaidzwa kunzi yake. Mutumbi waKristu wapamweya tinobhabhatidzirwa mauri nokubhabhatidza kwomweya mutsvene. Hongu, maitiro etangi iri zvamaziro kwazvo muenzaniso chaiwo wesangano. Munhu akachenjera anofanira kutarisa uye orega zvachose kupinda mariri, nokuti Mwari wakazviratidza mumazera ose kuti anopokana naro uye haasi kuzomboshanda naro. Boka ripi zvaro, nguva yose munhu paaisimuka aine mharidzo saLuther, Wesley nevakadaro, naSmith, naCalvin nevamwe, pavaitanga kuita sangano, Mwari waingovaisa pasherufu orega kuzovashanyirazve nerumutsiriro. Tarisai nomunhoroondo. Hapana kana nguva apo Mwari akatora sangano akaita rumutsiriro kubva mariri. Hakuna. Zvino munhoroondo nomubhaibheri zvinoratidza kuti chinhu chakasviba pamberi paMwari. Saka ndiri kuwana chokuita naro, ndosaka ndichiripikisa. Ndiri kuedza kuti vanhu vabude kubva mariri. Tinokokwa seIsraeri. Saka ndiko zvino patinofanira kutarisa kuIsraeri semienzaniso. Ivo pose pavaigara netsime iroro vakanga vari mugwara rakarurama, asi pavakatanga kuzvivakira matangi maitiro akagadzirwa navanhu, ipapo Mwari wakavasiya pachena. Uchatiitira zvimwe chete. Vakamusiya chitubu chemvura dzinorarama. Ndiko kunyunyuta kwaiva naMwari pamusoro pavo, kugadzira chimwe chinhu chavaigona kuti munoona zvataita. Zvino apo panguva yokufamba kwaMozisi, apo Mwari nenyasha akanga avapa muprofita, avapa shungo yomoto kuti ivatungamirire, azvisimbisa nezviratidzo nemashura, nyasha dzakanga dzavapa zvinhu zvose izvi. Israeri yaingoona murayiro. Vakaramba nyasha, vakatora murayiro. Ndizvo chaizvo zvinoitwa navanhu nhasi. Vanoramba shoko kuti vatore maitiro emasangano, nokuti mukuita izvi vanogona kuita zvose zvavanoda uye hapana chinovakanganisa. Asi haungazviiti izvi uri muna Kristu. Unotofanira kuuya pachena uye zvakajeka kuti upinde muna Kristu. Kusiya chitubu uchienda kumaitiro nematangi zvakagadzirwa navanhu. Ungafungidzirawo here kuti munhu angaita zvakadaro? Ungafungidzirawo here danho repfungwa dzemunhu anogona kunwa kubva pachitubu chinopa mvura ichangobuda, obva osiya ichocho achienda kumatangi akagadzirwa navanhu ane matatya nemadzinyu nemaburuburu nezvose mariri? haziratidzi pfungwa dzakarurama, asi ndizvo chaizvo zvaitwa navanhu. Vasiya shoko, chitubu chazvokwadi chamwari, uye simba kuti vanwe kubva mumatangi uye kuzviitira matangi. Zvangofanana nezvavakaita ipapo, ndizvo zvavaita nhasi. Vanoti, akati, vakandisiya. Pano akati, pano muna Jeremiya 2:14, kana kuti 13, ndingati. Akati, vakandisiya chitubu chemvura menyu. Zvino, tinoona kuti tangi chii. Tinoona zvarinobata. Tinoona kuti rakagadzirwa sei. Chinhu chakagadzirwa navanhu chinobva padenga rakasviba. Mvura inonaya. Inorova padenga rakasviba. Yongosuka denga iroro. Yoyerera ichidzika nomugata rakagadzirwa navanhu, nomupombi yakagadzirwa navanhu, ichipinda mutangi rakagadzirwa navanhu. Tsvina dzose dzinopindamo, nemajemisi, nemadzvinyu, nematatya, nezvinhu zvepasi, zvinofarira izvozvo. Zvino, cherechedzai, imhuka dzine tsvina, maburuburu, muzvakaora. Buruburu harikwanisi kugara mumvura yakachena, rikagaramo rinofa. Rinofanira kunge riri mumvura iri kuora. Ndizvo zvazviri, nemajemisi aya nhasi. Haukwanisi kugara mumvura menyu dzemweya mutsvene. Ndicho chikonzero vanopikisa shoko. Zvakasimba, voti rinozvipikisa pacharo. Hapana zviripo pariri. Imhaka yokuti vanoda kuva neduhwino remvura iri kuora rokushambira mariri. Zvakanaka. Ndizvo zvimwe chete namatatya, uye nemadzvinyu, uye nemaburuburu, uye nezvakaita saizvozvo. Anofanira kuenda munzvimbo ine machakwi kana kuti dziva rine mvura yava kuora. Kuti zvirarame, nokuti unhu hwazvo ndehwokurarama makadaro. Uye haugoni kushandura mhuka kusvikira washandura unhu hwayo. Uye haugoni kuita kuti munhu aone shoko raMwari kusvikira unhu hwake hwashandurwa. Uye kana unhu hwake hwashandurwa kubva pane zvaari kuti ave mwanakomana waMwari, uye Mweya Mutsvene wopinda maari. Mweya Mutsvene wakanyora shoko raMwari. Nhasi ndanga ndichitaura neshamwari yangu yakanaka, chiremba Lee Vail, varipo pano izvozvi, uye mudzidzi chaiyewo Bhaibheri, uye kazhinji tinenge tinavo tine hurukuro dzakanaka pamagwaro. Vakachenjera chaizvo. Uye imwe nguva vakandibvunza zvandaifunga pamusoro pechiratidzo chokutanga chokuva noMweya Mutsvene kwaiva here kutaura nendimi patova nemakore mazhinji apfuura. Ini ndakati, weti, handioni saizvozvo. Ivo vakati, neniwo handizvioni. Ndokuti, kunyangwe ndakazvidzidziswa saizvozvo. Vakati, ko imi munofunga kuti chinyi chiratidzo? Ini ndikati, chiratidzo chakanyanyokwana chandinofunga pamusoro pacho, rudo. Uye takatanga kutaura pamusoro pazvo. Uyezve ndakafunga kuti zvairatidzika zvakanaka, saka ndakabata pana izvozvo, kana munhu aine rudo. Asi Ishe rimwe zuva, muchiratidzo, vakanditwasanudza. Uye vakati izvo, chiratidzo chomweya, ndeavo vanogona kugamuchira shoko. Harusi rudo kana kutaura nendimi, asi kugamuchira shoko. Uyezve chiremba Vail vakanga vachiti kwandiri, vakati, izvozvo zviri mumagwaro. Vakati, nokuti muna Johani 14, Jesu akati, kana iye Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, uchazarura zvinhu izvi kwamuri, zvandakakudzidzisai, uye uchakuratidzai zvinhu zvinouya. Saka hechinoi chiratidzo chazvokwadi chomweya mutsvene. Haasati ambondiudza zvisiri izvo, kwete, kuti ichi chiratidzo chomweya mutsvene ndouyo anogona kutenda shoko, unogona kugamuchira. Nokuti Jesu haana kumboti, kana Mweya Mutsvene wauya muchataura nendimi. Haana kumboti, kana Mweya Mutsvene wauya muchaita chimwe chezvinhu izvozvo. Asi wakati, uchatora zvinhu izvo zvangu ozviratidza kwamuri, uye uchakuratidzai zvinhu zvinouya. Saka hechinoi chiratidzo chamazviro kwazvo chomweya mutsvene maererano naJesu pachake. Saka kwose kutekenyedzwa uko, nezvinhu izvo vanhu vanonzwa, uye vachingorarama namararamiro ose, munokwanisa kuona kuti sei vachidaro. Maona, rinobva rava sangano, kana kuti dziva remvura iri kuora. Uye hapazombovi nesangano rakaumbwa pamusoro peshoko raMwari rakakwana. Haringagoni kudaro, nokuti haungagoni kusanganisa, kana kuti kuita Mwari sangano. Kwete changamiri. Chikonzero ndechekuti unotora boka revanhu vanogona kutenda shoko vabva vatanga sangano. Chokutanga munoziva mushure megore panenge pava neboka ravana riki imomo vausingagone kuudza zvokuita. Ndivo vanotonga uye hapana zvaunogona kuita pamusoro pazvo. Haasiwo maitiro amwari, haasiwo. Saka tinoziva kuti chinhu ichocho chiri kunze chinobva chava tangi uye inobva yava nzvimbo apo munhu wose acharerutsa pane ichi icho kana chimwe kuti nhengo dziuyemo kana kuti vanhu vauyemo. Tinoona kuti maitiro awa akatanga imwe nguva kumashure uko pamazuva evaIsraeri pavaigadzira matangi awa, uye pakanga paine munhu neboka revafarisei vakanga vagadzira mamwe matangi. Uye vaiva nomurume wainzi Herode, uye wakanga ari mutungamiriri gavhuna wenyika. Iye wakauya zasi uko kuzonzwa munhu wakanga asina wirirani nemasangano avo, vaiva muprofita. Uye hakuna kumbova nemuprofita akava nechokuita nesangano asi wairivenga. Muprofita uyu wakatanga kuti, musati mukati menyu tina Abrahama sababa vedu, nokuti ndinokuudzai kuti Mwari unogona kumutsira Abrahama vana kubva pamatombo avo. Uye vakaunza anoremekedzwa kuti amunzwe. Zvino muremekedzwa uyu wakanga atora mudzimai womunin'ina wake kubva kwaari ndokubva amuroora. Zvino chii chakataura murume uyu paakauya pamberi pechiso chake? Vakafunga kuti ucharerutsa agoti, zvino changamire ini mune chigaro chakaisvonaka pano apa, uye munofanira, uye ndine mufaro kuti mauya kuno kuti muzondinzwa nhasi. Johani wakangofamba ndokusvika pamberi pechiso chake akati, pamurayiro haufaniri kuroora mudzimai uyu. Chokutanga chaicho chaicho akamutsiura nokuda kwechivi chake. Munoona masangano anogadzira madziva nemvura iri kuora, umo murume anogona kurarama namadzimai, uye iwo madzimai achingoenderera mberi nokugera vhudzi ravo nokupfeka zvikabudura nezvose hazvo, uye vachizviti makristu. Asi chitubu chamazviro kwazvo, hareruya, chesimba ramwari hachigone kumirira izvozvo, nokuti chinozvisaidzirira kunze. Ndini chitubu chemvura mhenyu. Vakandisiya kuti vazvicherere matangi. Zvino tsime remvura mhenyu, tinoona kuti tsime remvura mhenyu chii? Taona kuti tangi chii? Zvino ko tsime remvura mhenyu chii? Chitubu. Chitubu chii ichocho, hama Branham? Itsime rinogara richitubuka nguva dzose kubva pasi richisairira mvura yaro kunze, inenge ichierera nguva dzose. Inozvibudira yoga, inogara nguva dzose ichifefetera, uye yakachena. Chitubu itsime remvura menyu, hachina kufa kana kuora, chipenyu, uye chinogara chichingoshanduka chichiuyisa zvitsva nguva dzose. Chichigara chichidaro, chichitora kubva kwachinoiwana, chinotora zvachinopa kubva pasi paisingaperi. Chinova chinoramba chiri tsime remvura mhenyu dzinotubwidiswa dzichikwira. Chinozvichenesa, chakachena, hachina tsvina, imvura yakachena. Chinozvibuditsira mvura chega, haufaniri kumirira mvura inonaya kuti izadze tangi racho. Chinogara chichitubwida chichipa mvura yacho pachena. Haufaniri kuchipomba kana kuchikurunga kuchimbonyorora kana kuchijoina. Chinongova tsime remvura menyu. Munoziva, mukatora matangi ekare awa, unofanira kuakunga nokuakunga nokuakunga nokuapomba uye nezvose kuti uwane mvura shoma iyoyo iri kuora kuti ibude. Asi tsime remvura menyu rinoipa pachena, pasina kuipomba, kuijoina kana chimwe chinhu zvakare. Ndinofara nokuda kwetsime iri. Hongu changamiri. Hariri chokusefa nacho pariri kubvisa majemisi, nokuti inobva kwakanyanya kudzika zasi ikoko mudombo, zvokuti hakuna majemisi imomo. Hapafaniri kuva nedhende redzidzo rakarembedzwa pariri. Ndizvozvo mamwe maitiro akagadzirwa nenyika izwe sangano rakagadzirwa nevanhu kuti rikuudze pamberi pemunzveri wepfungwa kuti unogona kuparidza here kana kuti kwete. Harina rimwe remadhende akasviba awo akarembera pariri. Rinorisaidzirira uko ipapo chaipo parinenge rangoiswa pariri. Haugoni kuzviita. Tsime iri rinenge richingotubwida nguva dzose. Ukaisa rimwe remadhende awa pariri, rinorikanira kunze kudivi rimwe kana kuti rimwe divi. Harina nguva yedhende remasangano pamusoro paro. Hariri chinosefa, hariri chinomimina, hariri chinopomba, hariri chinozunza, hariri kana chimwe chinhu zvacho. Rinongovapo richingotubwida. Harifaniri kumirira mvura dzinonaya munzvimbo iyi kuti rizare. Mvura rumutsiriro. Apo tsime, ndipo pane tsime roupenyu. Pane mutumbi, ndipo panoungana zvapungu. Haufaniri kupomba rumutsiriro kuti rwepo. Haufaniri kupomba chimwe chinhu. Chaunofanira kuita kungouya pedzi kutsime. Nguva dzose rinenge rakazara nemvura inonaka, mvura inofefetera, uye harina magumo kwariri. Rinogara richingotubwida. Haufaniri kuenda kutange woti, zvakanaka, kana mvura ikanaya, ikaerera pamusoro pedanga, tichawana chokunwa. Maona, ini zvangu. Kwete izvi, chitubu ichi chiri kungosvipa mvura inonaka, mvura inotonhorera nguva dzose. Munogona kuvimba nacho. Hamufaniri kuti, zvakanaka, regai hangu ndiende kutange rekare iri. Taisimbonwa kubva kwariri, asi kwava nenguva refu kusati kwanaya. Rega ndikudze, rinogona kunge raoma. Ndizvo zvazvakaita nemaitiro awa mamwe akaitwa navanhu. Unogona kupinda mukati kana une chimwe chinhu chikuru chauri kuita, chirongwa chikuru chakavanda chokutengesa zvimwe zvinhu, kana kuti imwe mhando yechimwe chinhu chiri kuitika. Mapati mahombe nezvinhu zvichiitika, mitambo yemakasi nemapati muimba yepasi uye zvimwe zvinhu zvose, unogona kuwana imba yakazara. Asi ukaenda apo tsime iri parinenge richitubwida nguva dzose, vanhu vanenge vachiwana mvura inonaka, inotonhorera. Unogona kuvimba naro. Ungati havasati vamboita rumutsiriro kwemakore gumi, kana uchirarama netsime iroro, rinongokuitisa rumutsiriro rinongoenderera mberi nguva dzose. Sezvakataurwa nomurume muduku wekuWales, kana kuti imwe nguva paiitika rumutsiriro wekuWales, pakanga paine vanoremekedzwa vakabva kuStates. Vamwe vemadoctors of divinity vakuru vakaenda kuWales kuti vandoona kuti ndepi uye kuti chii chaivapo pamusoro pazvo zvose izvi. Saka vakaenda vakapfeka kola dzavo dzakatarisa kumashure neheti dzavo uye vachifamba vachidzika nomugwagwa. Zvino pakauya mupurisa muduku ipapo achitenderedza tsvimbo yake ichipurisa muruoko rwake achiridza muridzo. Apo pamuchinjikwa muponesi wangu akafa, apo ndakachema kuti ndicheneswe kubva pachivi, apo kumwoyo wangu rupa rakaiswa, zita rake ngarikudzwe, achifamba achidzira nemugwagwa. Saka vakati, uyu unoita somunhu anonamata, tichaenda tinomubvunza. Ivo ndokuti, changamiri. Akati, hongu changamiri. Iye akati, tabva kuUnited States, tiri boka rine chinangwa. Tauya kuzonzwisisa zviri maererano nerumutsiriro rwekuWales, runonzi harugo navanhu. Tiri madoctors of divinity, uye tiri pano kuruongorora. Iye akati, tinoda kuziva kuti rumutsiriro urwu rwuri kupi, uye kwarwuri kuitirwa. Iye akati, changamiri. Matosvika. Ndini rumutsiriro rwekuWales. Amen. Rumutsiriro rweWales rwuri mandiri. Pano ndipo parwuri. Ndizvo zvazviri kana uchirarama patsime remvura mhenyu. Dzinorarama nguva dzose dzichitubwida nokutubwida nokutubwida nokutubwida. Hapana magumo parwuri. Kwete, endai munoona kana muri mvura kana kwakambonaya nguva shoma yapfuura kuno, hazvisirizvo. Itsime iro remvura mhenyu. Sezvandataura, rinopa mvura dzaro pachena. Haufaniri kuisa dhende pariri kuti uone kuti mamwe madhende edzidzo musati mamutuma kundoparidza kunze uye nokuona kuti anoperetera manzwi ake zvakanaka here. Achiataura zvakanaka nokushandisa mazita ake nemasazita nezvakadaro nemadudzira zita. Vazhinji vavo havatombozivi kuti ivo ndivanani, asi ari kurarama ari patsime zvakadaro. Maona, zvakangofanana. Harifaniri kuimba nemvura dzinonaya munzvimbo iyoyo kuti rizare, kana kuti rumutsiriro rwenzvimbo iyoyo kuitira iro. Harifaniri kuita izvozvo nokuti simba raro uye kuchena kwaro kuri mukati maro. Ndipo pane shoko. Simba raro pacharo, kana munhu akarigamuchira mumwoyo make, rine kuchena kwaro, rine simba raro. Riri mushoko pacharo, richibudisa upenyu. Israeri payaibva kwariri, vaipinda mudambudziko. Nguva yose pavaibva kwariri, vaipinda mudambudziko. Zvimwe chete sezvatinoita nhasi, rumutsiriro parinongobva ipapo, zvino harusisina chakanaka. Runozvicherera mamwe matsime, uye kana kuti mamwe matangi ane mvura iri kuora, uye zvofamba saizvozvo. Asi waigara achingovabatsira. Kunyunyuta kwepagungwa dzvuku. Zvino pavakanyunyuta, kunyange zvakadaro, mazviri izvi zvose, wakanga avavimbisa, aita vimbiso kwavari. Angadai akavadzosera kwavakabva ipapo, pamatarisiro atingazviita, asi akanga avimbisa kuti achavatora, ovayambutsira mhiri ikoko. Chii chaakaita? iwo vana vaIsraeri akavapa shongwe yomoto nezvose kuti asimbise muprofita wavo uye akavatungamirira ikoko kunze kugungwa uye nguva dzose pane dambudziko kupikisana nayo uye pano farao wakauya nehondo yake uye munoziva kuti mwari wakaita sei wakangovhura tangi iro dzvuku rine mvura iri kuora Dead Sea ndicho chinhu chakanyanya kufa pasi rino rose rakanyatsofa rakaora hapana chinogona kurarama mariri uye wakarivhura ndokuvasunungurira mhiri uko akavatora ndokuvaisa uko kwavaisazombofanira kusungwa nechinhu chakaita saichocho murenje vakaona kuti havaigona kuvimba namatangi akanga akaoma vakaona kuti vaibva pane rimwe tsime vachienda pane rimwe pavakanga vari murenje vaiziya nenzara kusvikira parufu vachida mvura yokunwa uye vaenda kutangi iri apo chidziva vowana rakaoma voenda kune imwe nzvimbo yainge yakaoma havana kumbofunga kuti vaizombofa vakawana mvura zvakare uyezve panzvimbo isingafungidziriki zvachose murenje rose ndipo pavakawana mvura yaiva mudombo yaiva mudombo nzvimbo isingatarisiki zvachose nemunhu kuti angawana mvura mudombo rakaoma riri pakati perenji asi munoona mwari unoita zvinhu zvakafanana naizvozvo munzvimbo isinganyanyi kutarisirwa munzira isinganyanyi kutarisirwa ndizvo zvatakagara tinazvo vanofunga kuti unofanira kuva nemasangano makuru ari pamwe chete uye ose oungana pova nevanhu vazhinji vanomiramira ipapo nezvakadaro uye pouya zvuru zvinouya kuzotsigira uye vose sezvizvi kuti pave nerumutsiriro dzimwe nguva mwari unotora kamudhara kasingatombozivi abc uye pakati peboka revanhu vasingagoni kuverenga vasingazivi ruoko rwavo rwerudyi ruchipatsanurwa kubva kune rworuboshwe anogona kusimudza rumutsiriro runozunza pasi rose akazviita munguva yajohani akazviita munguva yevaprofita hapana kana mumwe wavo sokuziva kwatinoita wakanga akadzidza asi mwari waivabata oita chimwe chinhu navo mudombo iri makabuda mvura waiva dombo uye akarayira dombo iri uye raifanira kurohwa uye akapa mvura isina tsvina inofefetera yakachena kumunhu wese waida kunwa akaponesa vose vaida kunwa kubva kwariri muenzaniso wakanyatsokwana unoenderana najohani 3:16 mwari wakada nyika kuti wakaipa mwanakomana wake mumwe chete ani nani anotenda kwaari arege kufa asi anove neupenyu husingaperi mwari wakarova dombo iroro pakarivhari kutongwa kwedu kwakanga kuri pamusoro pake kuitira kuti kubva kwaari kugouya mweya woupenyu kwauri nokwandiri uchipa upenyu husingaperi ndiwo mufananidzo waro wakakwana ipapo murenje iri havaifanira kudhonza kuchera kupomba kana kuita chimwe chinhu asi kungodya panzira yake pachena apo havaifanira kuchera kubva muchidziva vakanga vasingafaniri kuidhonza ichikwira nebhagidhi vakanga vasingafaniri kuibudisa nendirai vaingofanira kuinwa chete uye ndizvo zvose zvinofanira kuvapo nhasi haufaniri kujoina chimwe chinhu haufaniri kuuya paaritari wozvishanda chimwe chinhu kuchipomba haufaniri kudzokorora shoko zvakare uye zvakare uye zvakare kusvikira yava nyonganyonga yomutauro chinhu bedzi chaunofanira kuita ndechekungonwa kubva paari pachena nzira yamwari yaakapa hapana kupomba hapana kusaidzira hapana chinhu chinoitwa ingotora kubva pariri pachena hapana chaunofanira kuita ingonwa kubva pariri ndiko kuti tenda kwariri bedzi ndizvo zvandingangoreva pazviri hapana chavaifanira kuita pamusoro paro havaifanira kuricherera havaifanira kupfugama vorichemera usiku hwose vakangonwa kubva kwariri rakarohwa uye ranga ragadzirira ndizvozvo chaizvo ndakatarisa murume zvino akagara mukamuri riri kumashure uko muno ndinorangarira ndichimuudza kuti tiri padanga rekare rimwe zuva panodyira zvipfuwo uye iye akati asi ini handina kunaka ini ndikati ndinoziva kuti hauna uye ndikati neniwo handina asi ndakati iwe uri kutarisa zvauri ndinochiregera kutarisa zvauri uye kutarise zvaari akati kana ndikangokwanisa kusiyana nemidzanga yefodya iyi pama Branham ndingava mukristu ndikati usairegera uri kuedza kuva munhu akanaka uye wozouya kwaari haana kuuya kuzoponesa vanhu vakanaka wakauya kuzoponesa vanhu vakaipa vanoziva kuti vakaipa iye ndokuti zvakanaka ini ndikati teerera haudi kuenda kugehena unoda here iye akati kwete ini ndikati zvakanaka haufaniri kuendako akafa kuitira kuti iwe usaendako iye akati ndinofanira kuita sei ini ndikati hapana zviri nyore saizvozvo Iye akati, asi dai ndikangogona, ini ndikati, gona, watanga, wadzokera kumudzango wefodya uya zvakare. Rega kufunga pamusoro pemudzango wefodya uyu. Ingorangarira, funga pamusoro pake, zvaakaita, zvaari, kwete zvauri iwe. Iwe hauna kunaka, hauna kumbogara wakanaka. Uye hauzombovi wakanaka. Asi zvaari, iye ndiye. Uye ndakati, zvino chinhu chimwe chete chaunofanira kuita. Kana akatora nzvimbo yako zasi uko, iwe chigamuchira nemufaro, zvaakaita. Chinhu chimwe bedzi chaunofanira kuita, kungozvigamuchira. Sei, iye akati, zviri nyore izvo. Ndichaita izvozvo. Ini ndikati, pano tine rukova, haona. Ndakamuisa pano ndikamubhabhatidza muzita raJesu Kristu. Vamwe vevanhu vake vakagara pano, uye ndinoziva kuti vakaita manzwiro asina kunaka pamusoro pangu, nekuda kwezvandakaita izvo, asi ndaiziva zvandainge ndichiita. Ndakaona murume uyu chimwe chinhu chaiva chamazviro kwazvo. Ndakakwanisa kuchiona ipapo, ndokubva ndamutora ndokumubhabhatidza muzita raJesu Kristu. Uye patakaita izvozvo, hazvina kutora nguva refu, mushure ndisati ndadzika kuimba yomwanakomana wavo. Takaona chii? Chiratidzo chemuti uchityoka pane imwe nzvimbo, murume uyu achidonha, achipotsa, achikoka musana wake. Akatorwa ndokuendeswa kuchipatara. Uye, usiku ihwohwo ichi vakazarura kwandiri kuti ndipo pakanga paperera midzanga yefodya. Saka zuva rakatevera wakanga achida midzanga yefodya. Ini ndikati, regai ndimutengere katuni ndimuvigire, cherechedza uone, mazuva ake emidzanga yefodya apera. Haana kuzomboputa kana umwe chete zvakare kubva ipapo, uye haana kuzomboda umwe zvakare. Mwari, munoona, chokutanga chamunofanira kuita, kuuya patsime iro. Munofanira kuuya pamvura idzo, moona kuti hachisi chimwe chinhu chamunogona kuita, ndezvaakakuitirai. Hamufaniri kuchera, hamufaniri kupomba, hamufaniri kusiya ichi, hamufaniri kuregera icho. Chinhu bedzi chamunofanira kuita, kuenda hapo bedzi, mobva manwa. Ndizvozvo chete, kana muine nyota, inwai. Zvino, waiva dombo, Mwari wakamurova nokuda kwedu, uye akabuditsa mvura zhinji dzisina tsvina dzakachena, achiri kudaro nhasi, kune wose anotenda. Idzi ndizvo nyasha dzake chaidzo, kuvanhu vake, isu. Pane chimwe chinhu chakafanana neapo, sevanhu vanhasi, vakagadzirira kugamuchira chavanenge vagona kuwana, asi vasingadi kushandira izvozvo mukutsiva. Israeri yanga yakagadzirira kunwa kubva mudombo zvino, asi vakanga vasingadi kushandira Mwari, kumushandira kwakanga kwakamufanira. Uye iye anogara achitishandira nguva dzose. Munoziva, hatigoni kana kufema pasina iye. Hatigoni kufema kana Mwari asina kutiitira izvozvo. Ndiko kuzembera kwatakaita paari. Uye kunyange zvakadaro, tinopodza tagurikana pakati kana tikaedza kuita kumuitira chimwe chinhu. Iye anotikumbira kuita chimwe chinhu, kuenda kundoona mumwe munhu, kuenda kunonamatira mumwe munhu, kuenda kundobatsira mumwe munhu. Zvinopodza zvatityora kuti tizviite. Asi isu hatina chatinoda kumuitira pakumushandira. Kunyunyuta kwake kwaiva kwokuti vandisiya shoko uye vagamuchira matangi akatsemuka pachinzvimbo changu. Gamuchirai, vandisiya ini tsime roupenyu, tsime remvura youpenyu, uye vanoshuva, uye vangatoda kunwa kubva mutangi rine mvura yakaora. Mungafungidzira here zvakadaro? Mungafungidzira here munhu zvino kuti pano pane chitubu chiri kubuditsa mvura yakanaka yelimestone ichibva pamwoyo wematombo chaiwo kubva zasi uko mujecha nezvakadaro, ichitonhora uye ichinaka sezvainogona kuva, uye voda kunwa kubva mutangi riri uko rine mvura yakayerera kubva pamusoro pedanga nemashedhi uye nedzimba dzese kunze uko dzakapoterera panzvimbo, uye yoiswa mutangi imomo apo mvura inoyerera netsvina ichipinda imomo chaimo ichibva padanga panodyirwa nepanochengeterwa zvipfuwo uye nepane zvose cherera ichidzokera mutangi. Uye ipapo toda kuga kunwa kubva imomo tichirega kuenda kunonwa kuchitubu icho. Panenge pane chakatsveyama mupfungwa dzomunhu iyeye. Ndizvozvo. Uye zvino kana murume kana mudzimai akatora sangano omira naro rinotendera kugerwa kwevhudzi, kupfeka zvikabudura, kuzvipenda-penda nedzimwe mhando dzose idzi dzezvinhu, neimwe mhando yeurongwa uye nokungoregera zvose zvichingoitika, uye nokuenda kunorohwa mabhora nezvimwe zvose zvisina musoro kunze uko, uye nokugona kungotendera zvakadaro. Uye nezvakadaro kupfuura zvavanoita pashoko raMwari rekare rinotema richiwisira pasi uye richiveza. uye richiita madzimai akadzikama kubva pamadzimai uye richivatora nokuvaita kuti vapfeke zvakanaka nokuzvibata zvakanaka nokutora midzanga yefodya nefodya nokupika nokutuka nokunyepa nokuba kuzvibvisa kubva kwamuri uye nenyika yose kubva kwamuri uye nokukupa chimwe chinhu chinopa kugutsikana kwakakwana ko murume kana mudzimai ungatsvagirei kunyaradzwa kubva muchinhu chakafanana ichocho ko ungawana sei kunyaradzwa kubva muchinhu chakadaro ko ungawana sei kunwa kwakanaka kubva mutangi rine mvura iri kuora ko sei munhu kana munhu akaenda kutangi riri kuora kuti andowana chokunwa ipo paine chitubu chiripo ungati pane chimwe chinhu chakakanganisika nepfungwa dzemunhu iyeye uye kana mukadzi kana murume akaenda kunzvimbo yakadaro kuti awane kunyaradzwa pamweya wake pane chimwe chinhu chakakanganisika pamunhu iyeyi havadi shoko zvinoratidza kuti unhu hwavo huchiri hwedatya kana buruburu kana chimwe chinhu ndizvozvo chimwe chinhu chine unhu hwakadaro hunoda dziva rine mvura iri kuora nokuti zvinhu zvakadai hazvigari mudziva rine mvura yakanaka hazvigoni kudaro imvura yakanaka hazvigoni kudaro zvino kunyunyuta ndekwekuti vakachisiya uye nhasi vakaita chinhu chimwe chete icho zvino tarisai mudzimai wepatsime zvakanaka mudzimai akauya patangi rajakobho uye wakanga achichera mvura ipapo nguva dzose patangi rajakobho asi tangi rajakobho sangano tingaridana tichidaro nokuti wakachera matatu awo uye rino iri ndiye wakanga arichera zvino mudzimai wakanga aine rungano rukuru akati zvino baba vedu jakobho vakachera tsime iri iye wakanwa kubva mariri nemombe dzake dzakanwa kubva mariri nezvose izvozvo hazvina kunaka zvakakwana here iye akati asi nemvura yamunochera kubva pano uchanzwa nyota zvakare unofanira kudzoka pano kuti uzoichera zvakare asi akati mvura dzandinopa itsime chitubu chinotubuka kubva mukati uye hauzouyi pano kuti uiwane inenge iri pauri cherechedzai asi mudzimai paakaona kuti tsime remagwaro ranga rataura naye nechiratidzo chemagwaro chaakanga achitsvaka akasiya maitiro esangano rajakobho akasazodzokazve kwariri nokuti wakanga awana dombo chairo maona akamhanyira muguta wakanga apedza nechivi wakanga asisiri mudzimai wakaipa akati uyai muone uyo wandaona murume anditaurira zvinhu zvandakaita haasiye here kristu chaiye mudzimai tangi iro raigona kunge rakanaka rakanga rashanda basa raro zvino mudzimai wakanga asvika patsime rechokwadi tangi rakanga rakanaka kusvikira tsime rechokwadi razovhurwa asi tsime rechokwadi parakauya tangi rakarasikirwa nesimba raro mudzimai akawana kuti pane nzvimbo iri nani yokunwa uye pane nzvimbo iri nani pane nzvimbo iri nani uye ndimo muna kristu muna johani utsvene 7:37 ne38 jesu akati pamagumo emabiko ematabhenakeri kana munhu aine nyota ngaauye kwandiri anwe vose vakanga vachifara vakanga vaine mvura shoma yaishipwa ichibva pasi pearitari uye vose vakanga vachinwa kubva pairi vachipemberera mabiko uye akati madzibaba edu akanwa kubva mudombo repamweya murenje maona vakanga vazvigadzirira tangi imwe mvura yakanga ichiora yavakanga vapomba kubva pane imwe nzvimbo uye ichibuda ichibva pasi petemberi ipapo uye vose vaitenderera pamvura iyoyi nokuinwa vachiti makore apfuura madzibaba edu akanwa kubva murenje jesu akati ndini dombo rakanga riri murenje vakati takadya mana yakabva kudenga uye mwari wainaisa ichidzika akati ndini mana iyoyo iye tsime iroro wakanga akamira pakati pavo chingwa choupenyu icho chakanga chakamira pakati pavo asi zvakadaro vakanga vasingaridi vaitodawo tangi ravo nokuti munhu wakanga agadzira iri uye mwari wakanga atuma iro ndiyo siyano chaiyo vakazvicherera matangi iye akati kana munhu ane nyota ngaauye kwandiri anwe iye ndiye tsime iroro uye sezvakareva magwaro kubva maari muchayerera nzizi dzemvura mhenyu iye ndiye chitubu ichocho kubva maari kana kuti kubva mumunhu wake womukatikati muchayerera nzizi dzemvura mhenyu iye ndiye domboriya rakanga riri mu ndiro rakava dombo rahagari munguva yekutambudzika, apo mwana wake paakanga oda kufa, paakanga adzingwa kubva mumusasa uye paakanga aina Ishumaeri mudiki kunze uko, mvura yake yaiva mutangi raakanga atakura yakanga yapera. Iye ndokuradzika Ishumaeri mudiki pasi ndokufamba kuenda uko. Pangasvika musere kana wapfurwa ndokubva achema, uye nokuti wakanga asingadi kuona mwana achifa. Uye kamwe kamwe mutumwa waishe wakataura, iye ndokuwana Bheerishebha tsime raiyerera ipapo uye richiri kuyererana nhasi. Wakava Bheerishebha raHagari dombo kunze uko murenje. Rakanga rakamira apa mutsime rizere neropa zuva iro, rakamira imomo mutemberi nguva yedutu. Muna Zakariya chitsauko 13, iye waiva tsime rakazarurwa muimba yaDhavhidha kuitira kuchenesa uye kuitira chivi, kucheneswa kwechivi. Iye ndiye waiva tsime iroro. Uye mumapisarema 36:9, ndiye waiva tsime roupenyu raDhavhidha. Hachiri tsime iroro muimba yaDhavhidha. Uye ndiye muna nyanduri mumwe make apo. Nyanduri akati, pane tsime rizere neropa rakayerera kubva mutsinga dzaEmanueri, apo vatadzi vanoshamba pasi pemafashamo vosukwa makwapa ekunzwa mhosva kwavo. Iye ndiye tsime iroro reupenyu, tsime remvura. Iye ishoko raMwari. Vanhu vemazuva ano okupedzisira vamusiya shoko rechokwadi, mvura yeupenyu, vakazvigadzirira matangi emasangano. Uye zvakare vakagadzira vakachera. Uye zvino tinoona kuti vava nematangi akatsemuka, uyezve tangi iri rakazara namajenisi asingatendi kuzvikudza, kusingatendi zvirongwa zvedzidzo uye zvakadaro, izvo zvinopesana nevimbiso dzaMwari, vapokani veshoko. Zvino matangi awa avanawo, Bhaibheri rakati akatsemuka. Matangi akatsemuka kureva matangi anovhinza, uye inosinina ichibuda. Iri kuita sei? Iri kusinina ichipinda mudziva retsvina dzokunamata rinonzi kanzuro yemachechi epasi rose, uye ndiko kwavari kutungamirirwa netangi rakatsemuka. Rose nokuda kwokuti vakamusiya, uye vakatsimire mvura menyu, uye vakazvigadzirira matangi avo. Vakachera maitiro emaseminari makuru ekudzidza dzidzo nezvakadaro. Ndiyo mhando yamatanga avari kuchera nhasi, okuti munhu unofanira kuva nePhD kana kuti LLD kana kuti Bachelor of Art kana zvimwe asati aenda kunoparidza. Matangi akazadzwa nedzidzo yeBhaibheri yakaitwa navanhu, vanovatora vovaisa muzvikoro zvikuru izvi zvedzidzo, uye imomo vanovazadza nedzidzo dzavo dzeBhaibheri dzakaitwa navanhu ndokuzovatuma kunze vaine izvozvo. Izuva rakadini ratiri kurarama mariri, matangi akagadzirwa navanhu, hapana dambudziko. Ndiko kusaka chinhu ichi chava chii chinonhuhwa? Ini zvangu, imhaka yokuti vanhu vanonwa kubva machiri. Uye zvino vanhu nhasi kana vachida mufaro vanoita sei? Vanhu pachinhambo chokugamuchira mufaro washe vanotendeukira kuchivi kuti vave nemufaro. Vanhu vanoenda kuchechi uye vachiti varanda vaKristu, pavanzwa kusagadzikana chaizvo vanotungidza mudzanga wefodya. Uye kana ivo kana vachida kuwana kuvaraidzwa, vanopfeka hanzu dzavo dzisina hunhu vobuda uye vocheka uswa apo varume pavanenge vachipfuura napo kuitira kuti vavaridzire muridzo. Vanoita zvose kuti vawane mukurumbira. Vanoda kuratidzika sevatambi vemumafirimu, ndiwo mufaro wavo. Apo Jesu akati, ndini kukwana kwezvavanoda. Chikonzero vachienda kune izvozvo ndechekuti havadi kunwa kubva mutsime iro. Vakariramba, havadi kunwa kubva mariri. Vanozvibatanidza nemamwe maitiro akagadzirwa nemunhu. Imwe mhando yetangi yakazara nemhando dzose dzezvinhu zvakaora zvavanogona kuenda pazviri saizvozvo. Nezuro takaenda nevana kurwizi, ndinotenda kuti waiva musi wemugovera mangwanani. Takadzika ikoko, Bhiri wakanga achiredza ari muchikepe, uye ndakatora vana vaduku, muzukurukomana wangu muduku nevamwe, mwanasikana wangu uye mwanakomana wangu muduku, uye takaenda kurwizi kuu kundokwira chikepe. Havaigona kukwira chikepe murwizi urwu nokuda kwekusviba tsvina, vanhu vasina maturo variko kurwizi, vasina kunyatsopfeka uye vachingoita madiro. Chikepe chakauya pedyo nesu pane boka revaduku vemakore 12-14, vakomana, mumwe nemumwe wavo akabata gaba redoro muruoko rwake nemudzanga wefodya. vanozviti kuvaraidzwa. Oh, ini zvangu, pasi rino richaramba riripo kusvika rini paine maitiro akadai. Zvino kuti vazvisunungure kubva papfungwa dzokuti pavachafa vachaenda kugehena, chinhu chavanoita ndechekuti vanoenda vonojoina rimwe ramatangi awo akagadzirwa nevanhu. Saka mhando iyo yavanhu imwe chete inenge iri yetangi iroro hachisi chinhu kusiya bedzi kweboka renyika yakasviba maburuuru ane tsvina. Uye vanozviyananisa pachavo naizvozvo sezvaitaura mai vangu vachembera vachiti, shiri dzine minhenga mimwe chete dzinobhururuka pamwe chete. Havauyi patsime kuti vazvichenese kubva paupenyu hwechivi. Vanoda kurarama kunze uko, uye vachiramba vakabata chapupu chekuti ivo maKristu. Nemhaka yei, vakamusiya tsime nemufaro, upenyu hwakakwana uye kugutsikana. Ndicho chikonzero vakazviita, nokuti vanoda kujoina. Vane imwe mhando yevanhu ikoko vanotenda kuzvinhu zvakadaro. Pano imwe nguva shoma yapfuura, hama Fred neni nahama Tom, boka redu takaenda kuchechi yebhaptisti inozikanwa muno muguta reTucson kuti tione kuti hataigona here kuwana chimwe chinhu chiduku pamwe chingatipa kunzwa kufefetera. Uye mushumiri akataura chimwe chinhu pamusoro pevanhu vari muEjipita. Apo pavakabva vakanga vachidya gariki nezvakadaro, vakanga vava kuda kudzokerako kuti vandoidya zvakare. Akati, ndizvo zvakafanana nevanhu nhasi. Uye isu munhu wose akati, amen. Handisati ndamboona boka rakadaro. Chechi yose yakarega kutarisa muparidzi vachicheuka kuti vaone kuti ndiani akanga ati amen. Zvakavatyisa zvakanyanya, vakanga vasingazivi kuti chii. Apo Dhavhidhi akati, itai ruzha rwekufara kuna Ishe, murumbidzei nerudimbwa, murumbidzei nemutengeranwa. Chose chinofema ngachirumbidze Ishe, uye imi rumbidzai Ishe. Mwari unofara muvanhu vake. Vakadzidziswa ngavati ameni kana paine chinhu chataurwa zvakanaka. Seiko vasingafuratiri maitiro awa nematangi awa zvenyika, vachienda kumaitiro akatendeka aMwari, chinova chitubu Jesu Kristu? Sei musingatendeukiri kwaari, uko Mwari ari iye mupi wedu wemufaro muzhinji, mupi wedu wekurumbidza kuzhinji, mupi wedu wekugutsikana kuzhinji. Kunyaradzwa kwetsinga dzangu kunobva kuna Mwari. Kana ndichishushikana, ndinowana gutsikano yangu muna Kristu. Kwete mumudzanga wefodya, kwete muzvinhu zvenyika, kwete mukujoina chimwe chitendwa, asi mukumwana shoko rakavimbiswa iro rakati, kana ndikaenda ndichadzokazve kuzokugamuchirai. Ndinowana mufaro wangu imomo. Iye ndiye mufaro wangu. Vanoti nhasi kana majoina zvinhu izvi nokuita kanzuri yemubatanidzwa wechechi dzepasi rose, vanoti vachaita nzvimbo iri nani yokugara mairi. Pakuziva kwangu kwakatendeka, vachaita nzvimbo iri nani yokutadza vari mairi. Izvo chinhu ichi chose chivi zvakadaro, chokuti vasararame machiri, asi chokuti vafire machiri. Kuchiita nzvimbo yokuti vatadzire machiri, vatadzire machiri pachinambo chokuraramira machiri. Chimwe chinhu chipi zvacho kunze kwaJesu Kristu neshoko rake roupenyu, itangi rakatsemuka? Chinhu chipi zvacho chinoedza kuritsiva? Chinhu chipi zvacho chamungaedza kuita kuti chikupei rugare? Chinhu chipi zvacho chamungaedza kuita kuti chikupei nyaradzo? Mhando ipi zvayo yemufaro yamungaedza kuwana kubva kune chimwe chipi zvacho chichitsiva izvi, itangi rakatsemuka rakazara netsvina? Iye anopa gutsikano yakakwana. Ndinorangarira pano zhizha mbiri dzapfuura ndakabuda nemusuwo weseri kwemba. Pakanga paine kamwana kane musakanzi kwakunze uku kakanditi, kakati, munoziva chikonzero muchigara muchingotaura pamusoro pamadzimai saizvozvo vachipfeka zvikabudura nezvimwe izvo? Akati, nokuti mava mutana. Akati, ndicho chikonzero zvakadaro. Ini ndikati, tarisa uone, wava nemakore mangani? Akati, 27. Ini ndikati, pandakanga ndiri mudiki kupfuura zvauri nemakore mazhinji, ndaingoparidza zvimwe chete. Ndakawana tsime regutsikano. Iye ndiye chikamu changu. Amen. Nguva yose paanenge iye achindipa izvozvo, irwo runako rwacho. Ndicho changu, ndiwo maitiro angu kutarisa kwaari, ndichitarisa ruoko rwake ruchishanda uye ndichiona zvaari kuita. Hapana rimwe tsime randinoziva. Oh, kuyerera kunokosha, kunondichenesa sechando. Hakuna rimwe tsime randinoziva, hapana chimwe kunze kweropa raJesu. Pane tsime rizere neropa rinoyerera kubva mutsinga dzaEmanuere, umo vatadzi vanoshamba pasi pamafashamo vosukwa makwapa emhosva dzavo. Ndiri kukuudzai, hapana rimwe tsime randinoziva kusiya kwetsime iroro rakandi chenesa pandakanga ndakasviba rinondi chengeta ndakachena nokuti ndinoda kugara ndiri pariri chaipo ndichinwa mvura inofepetera inozadza mweya wangu nemufaro ndinogona kunge ndakanyatsoderera uye ndichinzwa kunge handichagoni kuramba ndichienderera mberi kufamba zverimwe raundi hakuna kumwe kwandinogona kuenda ipapo ndinogona kupfugama ndoisa rumunwe rwangu pavimbiso ndoti Ishe Mwari, ndimi simba rangu, ndimi kugutsikana kwangu, ndimi zvose muna zvose. Ndinotanga kunzwa chimwe chinhu chichitubwida kubva mukati mangu umo. Ndinobva ndabuda mumamiriro awo. Sezvo ndapfuura makore makumi mashanu okuberekwa, ndinomuka mangwanani, munoziva zvazviri. Zvinonetsa kuti ubuditse tsoka imwe hayo kubva pamubhedhi. Ini zvangu, unotadza kuzviita izvozvo, paine munhu pamusiwo achigogodza. Kana kuti Bili achindiudza kuti pane nyaya inoda chimbi chimi kune imwe nzvimbo kwandinotofanira kuenda zvino ndofunga ndinozviita sei izvi ndoedza kubudisa tsoka imwe ndinofunga ndimi tsime rizere nesimba rangu amen simba rangu nerubatsiro rwangu zvinobva kuna She ndimi chitubu changu ndimi hujaya hwangu avo vanomirira pana She vachapuhwa simba idzva vachabhururuka nemapapiro sechapungu vachamhanya vasinganeti vachafamba vasingaperi simba Ishe Mwari iri ndiro basa rangu rokuenda ndakadaidzikwa pabasa randinofanira kuita uye chinhu chokutanga munoziva chimwe chinhu chinotanga kutubwida mukati mangu rimwe zuva uko kune imwe nzvimbo diki ndakanga ndiine meeting uko kutopika Kansas pakanga paine mukomana ipapo muparidzi wechidiki mumwe wevakatanga kunditsigira hamaroy vakagarapo vanorangarira nzvimbo iyi imomo munzvimbo huru iyo ipapo pakanga pa mushumiri uyu wakaenda pasi pedenga remba kana imwe nzvimbo madziro aive parutivi akamuwira akamutswanyira pasi pawo murume muduku uyu wakanga ava kuzofa chiropa chake chakanga chaputika rwatata rwake rwakanga rwabva panzvimbo yarwo matani ezvinhu akanga amuwira ndakagara ndichidya kudya kwamangwanani ndichitaura nomudzimai wangu ndakati mudzimai wangu unoziva dai Jesu anga ari pano unoziva kuti waiita sei ndikati paakanditsigira ndinotenda shoko iroro wakanga achitsigira Kristu uye ndakati ndiwo manomano adiaboros ndakati dai Jesu anga ari pano waizoenda ondoisa maoko ake matsvene pamusoro pake mukomana uyu waibva apora handina basa nokuti chiropa chake chaputika waibva angopora nokuti Jesu waifamba osvikapo achinyatsoziva kuti iye ndiye ani waiziva kudanwa kwake magwaro aitaura izvozvo achisimbisa maari kuti iye waiziva kuti iye ndiye ani uye kwete pasina kana mumvuri wekupokana waiisa maoko ake pamusoro pake oti mwanakomana pora famba ubude kubva imomo uye ndakati hakuna madhimoni akakwana mugehena kuti auraye mukomana iyeye zvino ndakati waibva angopora asi ndakati unoona mudiwa wakanga ari Jesu maoko matsvene amwari ndakati ini ndiri mutadzi ndakazvarwa nokuda kwokusangana kwomurume nomudzimai baba vangu naamai vangu vose vaiva vatadzi uye ini handisi chinhu chakanaka uye ndakati asi unozivei kana Ishe vakandipa chiratidzo nokundituma zasi ikoko ipapo nyaya inenge yasiyana ndikati ndingabva ndaendako ndonoisa maoko angu pamusoro pake unobva amuka kubva pamubhedha iwoyo kana andipa chiratidzo zvino ipapo ndakatanga kufunga mushure yemazvo zvose kana chaiva chiratidzo chaiva chii haingova maoko mamwe chete akasviba pamusoro pake hehe murume mumwe chete achimunamatira maoko mamwe chete akasviba ipapo ndakatanga kufunga ndiri mumiririri wake naizvozvo mwari haone ini ropa iro romumwe chete wakarurama riripo paaritari kumusoro uko rinondireverera ndiye kukwana kwezvandinoda ndiye munyengetero wangu ndiye upenyu hwangu ndikati chinhu chimwe bedzi chingandiita kuti ndiise maoko angu pamusoro pake nokutenda imhaka yokuti ndaiva nokutenda muchiratidzo asi pasina chiratidzo kutenda kumwe chete kunongoita chinhu chimwe chete saka ndinozvitora kuva chinhu pasina asi ndomutora kuva zvose muna zvose zvangu ndiye upenyu hwangu ndiye mutumi wangu hapana sangano rakandituma iye ndiye wakandituma hareruya ndinoenda muzita rake ndonoisa maoko angu pamusoro pake ndakafamba ndikaendako ndikaisa maoko angu pamukomana uyu nousiku ihwohwo wakanga ari mumiting akakwana akasimba amen oh hongu ndiye tsime iroro hapana rimwe tsime randinoziva hapana kusiya kweropa rajesu ini ndiri chinonuwa, ndiri munhu asingarayiriki, mumwe nomwe wedu takadaro, asi pamberi paMwari takakwana. Je, ivai naizvozvo vakakwana, sababa venyu vari kudenga vakakwana, ungava izvozvo sei, nokuti uyo mumwe wakakwana, unotimiririra ikoko. Sime iro riripo zuva nezuva richifefetedza, kwete chimwe chinhu chisingaereri chiri kuora, asi chinofefetedza zuva nezuva, chinondisuka zvivi zvangu zvose. Iye ndiye tsime iroro. Ino mukuvhara ndingataura izvi. Chinhu chipi zvacho chinopesa neizvi, matanga akatsemuka, uye achapedzisira achivhinza izvo zvamunenge maisa mariri, kana muchiisa tariro dzenyu dzose, nguva yenyu yose, nezvose, mune rimwe ramatanga aya, ane mvura iri kuo. Jesu wakati, aiva matanga akatsemuka. Mwari wakati, akatsemuka, uye achavhinza chipi zvacho chamunenge maisa maari. Hakuna kure kwamunomboenda nawo, nokuti anovhinza. Nokuti iye ndiye nzira bedzi yokusvika kuzvokwadi, kuupenyu, uye kumufaro wokusingaperi, uye rugare rwokusingaperi. Iye ndiye mumwe chete bedzi, nenzira imwe chete bedzi kuinda kune izvozvo. Oh, ini zvangu, dzime risingaperi roupenyu ndiJesu Kristu. Nemhaka yei? Uye iye ndiani? Shoko, imwe chete. Shoko, upenyu, tsime, mumwe chete, zuro, nasi nokusingaperi. Mutendi wechokwadi, ndimo mune mufaro wake mukurusa, noupenyu hwake hukurusa. Uye gutsikano yake hurusa, iri muna Kristu. Pasina kupomba, pasina kudonza, pasina kujoina, pasina kubvinza, asi kungotenda nokuzorora. Ndizvo zvaari kune vanotenda. Sababa Abrahama, havana kumbodonza, havana kumbopipitika, havana kumboshushikana, vakanga vane shoko. Vakarara pachipfuva chaEri Shaddai. Apo Abrahama paakanga ane makore zana okuberekwa, Mwari wakazviratidza kwaari akati, ndini samasimba. Inzwi rechiHebheru rokuti Eri Shaddai rinoreva kuti, uyo ane mazamo. Uye iwe wachembera, uye hausisina simba, asi ingorara pachipfuva changu, unumwe simba rako kubva mutsime iri. Amen. Wakamumwisa pai, pamutumbi mutsva. Wakabva ava nemwana naSara, uye makumi mashanu emakore mushure, wakazoita vamwe vana vanomwe nomumwe mudzimai. Oh, Eri Shaddai. Testament yekare inoratidza zvaakaita. Testament itsva anotaura zvaachaita. Amen. MuTestament yekare zvino mhepo yenyarara. Saka ndichakurumidza kuti ndibve pano zvino muminiti inotevera. Ndinoda kuti nditaure izvi ndisati ndavhara. Ndakava nemuenzaniso wakanaka wezvizvi imwe nguva. Ndakanga ndichipatirura. Uye vanhu vazhinji pano, zasi kunzvimbo dzakapoteredza Georgetown, zasi uko kuMilltown, seri uko kumakomo, paiva netsime. Chaiva chitubu, chaikanda mutsenenza wemvura mudenga mafiti mana kana mashanu, yaigara ichingobuda yakawanda nguva dzose. Uye riri tsime guru kunzvimbo iyoyo, uye rakapoteredzwa nezvimerwa, munoziva, uye zvimwe zvinokura kubva muvhu ipapo, zvinofefetedza pamunhuwi. Uye, oh, ndaigara ndichishuva kuti ndiende ikoko, oh, ini zvangu, kuti ndisvike kutsime iroro. Uye ndairara ipapo pachinhu ichi, uye ndonwa, nokunwa. Uye ndogara pasi ndonwa ndakamirira. Uye gore negore ndaisidzoka kutsime irori rimwe chete. Rakanga risingapwi muchando kana muzhizha. Rakanga risingaomi nechando. Chitubu haugoni kuchiomesa nechando. Oh, kwete. Oh, kwete. Handina basa nokuti. Nokuti kwatonora sei. Hakuzombo omesi ichocho. Unogona kuomesa tangi. Chando chishoma bedzi. Chinogona kuita izvozvo, maona. Asi chose chinoerera, chine upenyu machiri, chinoramba chichifamba. Uye haugoni kuomesa chitubu. Hazvina mhaka kuti mweya uri kunzwa kutsindirirwa zvakadini panzvimbo yauri. Chitubu ichi chinogara chichirarama. Gara pachitubu ichi. Uye ndakacherechedza, ndakafambapo, uye ndakanwa kubva pachiri. Uye oh, ini zvangu. Mvura inofefetedza. Hawaifanira kumboshushikana. Hawaimbofunga kuti kana ndikasvikapo pamwe ndingasvika isisiri kuere. Yakagara ichierera. Mumwe murimi mutana wakandiudza akati, sekuru vangu vakanwa pachiri. Uye akati, hachina kumbopwa kana kurega kuerera. Chichiri chituku chimwe chete. Chiri kuyeredza mvura ichipinda murwizi blue. Ndakafunga, oh, ini zvangu. Inzvimbo yakanaka zvakadini ine mvura. Ndaimbotsauka kwemaera kubva munzira yangu kuti ndiende kunzvimbo iyoyo. Nokuti yakanga iri nzvimbo yakaisonaka yokuti ndinwe pairi. Oh, yaiva mvura inonaka zvakadini iyo. Oh, ini zvangu. Ndaenda, ndaenda kunzeo kumurenje iro kuArizona zvino, ndairamba ndichifunga pamusoro pacho. Chitubu chinoshamisa icho zasi uko. Dai ndikakwanisa kuzorora pachiri. Sezvakataurwa naDavhidha imwe nguva. Oh, dai ndaikwanisa kunwa kamwe chete zvakare kubva pachitubu icho. Dai aigona kungosvikako. Uye ndakagara rimwe zuva ndokubva ndanzwa manzwiro asingazwisisiki. Uye ndikati, sei uchigara uchifara iwe nguva dzose? Ndinoshuva kuti dai ndikagara ndichifara saizvozvo. Nemhaka yei, handina kumbokuona wakasuwa nguva yose yandaiuya pano. Hapana chine kusuwa pauri. Ndikati, unogara wakazara nemufaro nguva dzose, unosvetuka nokutubwida nokuenda wakadaro, muchando kana muzhizha, kuchitonhora kana kupisa, chero mamiriro akwakaita, unogara wakangozara nomufaro. Chii chinokuita? Chii? Chii ichocho? Nokuti ndinonwa here kubva pauri? Kwete? Ndinoti, zvakanaka, dzimwe nguva tsuro dzinonwa kubva pauri, uye unozvifarira zvakanyanya. Kwete? Ini ndikati, zvakanaka, chii chinokuita kuti ugare uchitubwida saizvozvo? Chii chinokuita kuti ugare uchifara saizvozvo? Chii chinokuita kuti ugare wakazara nomufaro? Ndikati, imhaka here yokuti shiri dzinonwa kubva kwauri? Kwete? Nokuti ini ndinonwa here kubva kwauri? Kwete? Ndikati, zvakanaka, chii chinokuita kuti ugare wakazara nomufaro? Dai chitubu ichi chaigona kundipindura, chaidai chaitaura izvi. Hama Branham, hazvisi zvokuti munonwa kubva kwandiri. Ndinozvifarira izvozvo. Uye nouda kwokuti shiri dzinonwawo kubva kwandiri. Ndinopa munhu wose anoda kunwa. Chino bedzi chamunofanira kuita, kungouya pano kuzonwa. Asi chinondiita kuti ndifare, handisini chinotubwida. Asi chiri mukati mangu, chinondituma. Ndechimwe chinhu chinonditubwidisa. Uye ndizvo zvazvakaita neupenyu hwakazadzwa nomweya. Sezvakataura Jesu, iye waiva munoona. Wakakupai matsime emvura dzinoerera kuupenyu husingapere. Chitubu chinongopupira nguva dzose, mvura dzinoerera. Kana chechi yose iri pakakwirira kana pakadzika, iwe unoramba uri patsime iroro. Ungatorerei maitiro etangi resangano rekare rakazara machemisi nezvimwe zvose? Onwa zvinhu izvozvo zviri kuora. Apo iwe wakakokwa kutsime. Chitubu, ndinofunga mabuditsiro achaiita, uye chichitubwida, uye chichifufuma, nokuseka, nomufaro, nokusvetuka, nokutamba-tamba, kuchitonhora, kuchinaya, kuchipisa, kwakaoma, apo panyika yose yanga ichioma, icho chaingotubwida, sezvachaigaroita. Nokuti chakanga chakadzika, chine midzi, iri zasi mumatombo mayaibva. Oh, rega ndigare pachitubu ichi. Torai maitiro ese evanhu awa amunoda, matsime enyu ane mvura dziri kuora. Asi regai ndiuye kuo, kana kuti matanga ari kuora. Asi regai ndiuye patsime iri. Regai ndiuye apa paakazara. Ndiye mufaro wangu, ndiye chiedza changu, ndiye simba rangu, ndiye mvura yangu, ndiye upenyu wangu, ndiye mupodzi wangu, ndiye muponesi wangu, ndiye mambo wangu. Zvose zvandinoda zviri maari. Ndingadirei kuenda kune chimwe chinhuzve? Hama hanzvadzi, haungadiwo here kuuya kutsime iri usiku huno? Haungadi here kana usati wambosvikako? Haungarigamuchiri here usiku huno apo tichikotamisa misoro yedu? Matangi akatsemuka, anobvinza, anosinina, nyika ichisininira maari. Tsvina inobva kumatanga nokune mamwe mazuva. Ko sei ko tsime iri? Zvinhu izvi zvisingagone kugara mariri. Tsime guru iri rakazara neropa rinoyerera kubva mutsinga dzaImmanueri. Unodini kurigamuchira usiku huno? Dai Mwari akatibatsira usiku huno munyika ino ine nyota yakaoma. Sezvakareva muprofita, iye idombo munyika yakaneta. Ndiye tsime iroro. Haungauyi here kwaari usiku huno mumwoyo yenyu patava kunamata? Baba vokudenga, vanodikanwa, hapana rimwe tsime apo mumhanzi uchirira. Hapana rimwe tsime randinoziva, hapana kunze kweropa raJesu. Ndakazvarirwa imomo, ndakarererwa imomo. Ndinoda kugara ndiri imomo, nokufiramo, nokumukazve ndirimo muupo hwake. Nguva dzose, Ishe, regai ndigare muupo hwake, nokuti handina kumwe kwandinoziva. Hapana zvitendwa, hapana rudo, hapana rudo asi Kristu. Hapana zvitendwa asi Kristu. hapana buku asi Bhaibheri. Hapana chimwe zvechinhu, hapana mufaro kunze kwake. Mukamubvisa kwandiri, oh Mwari, handina mhaka nokuti chikamu chikuru zvakadini chenyika chandinacho, runenge ruri rufu. Ndichingoteterera ndakabata musoro wangu nemaoko, mubvisei kubva kwandiri, ndinoparara Ishe. Asi itai kuti ave mandiri, zvinozviita anenge achingonaka sachivabvu. Zvadaro, hapachina nzvimbo dzinopisa nenzvimbo dzakaoma. Kunyange rufu pacharwo haruchina kukunda. Ngativei naye, Baba, mutipei iye muwandu kumutendi wose usiku huno, sezvo vamirira muimba ino. Vazhinji vavo vachafanira kutyaira mumugwagwa usiku huno vachienda kumisha yavo, uye dai vakava nekufunga uku, ndiri kugara patsime iro. Ndiri kugara ipapo ndichinwa inofefetedza awa neawa. Kana vasati vagamuchira izvozvo pari zvino, dai vakamugamuchira zvino kuitira kuti vaende netsime iri izvozvi, ndichaenda nemi, ndichava nemi kusvika kumagumo enyika. Tipei zvinhu izvi, Baba, uye zvino takakotamisa misoro yedu. Pane mumwe here pano usiku huno, kana kuti vangani vangati, Ishe, nditorei mundiendese kutsime iro izvozvi. Handina kungouya pano kuzonzwa, ndauya pano kuti ndizowana chimwe chinhu. Ndauya kuti ndizokuwanai, Ishe. Ndinokudai usiku huno, uyai mumwoyo mangu izvozvi. Hamungadaro here, Ishe? Mwari akuropafadzei. Ishe aropafadze mumwe nomumwe wenyu. Baba, maona maoko akasimudzwa mudenga zvichitevedza madziro nomune mamwe makamuri panze. Imi mavaona, Baba. Ndinonamata kuti imi muvape zvose zvavanoda. Dzimwe nguva vanga vachinwa kubva mutangi rekare, Ishe. Imwe nzvimbo pokuzorora munzira, apo mumwe munhu akagadzira tangi rikazova rakasvibiswa nemhando dzose dzedzidziso dzisinganzwisisiki, vachiramba shoko. Ndinonamata, Mwari, kuti usiku huno vauye kwaari iye anova tsime iroro, tsime iroro reupenyu. Tipei, Baba, ndinovaisa kwamuri zvino muzita raJesu. Uye makandiudza, kana ukakumbira chinhu chipi zvacho muzita rangu, uchazviitirwa. Zvino handingakumbiri izvi, Ishe, kana dai ndanga ndisingafunge kuti zvinoitwa. Ndingadai ndichingozvitaura setsika yamanamatiro. Asi ndinowanamatira nokurevesa, ndinowanamatira ndichitenda kuti imi muchapa zvamakavimbisa. Uye zvino ndinovabvisa kubva mutangi iro usiku huno. Ndinovabvisa kubva munzvimbo yavanga vachinwa, umwe vasingagutsikani kuti vauye kutsime iri. Ndinoita izvi muzita raJesu Kristu. Ndevenyu, Ishe. Ngavanwe kubva kwamuri mvura menyu, tsime remvura menyu. Muzita raJesu ndazvikumbira. Amen. Tipei, Ishe.
Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh,
Jesus. Kodzai ava, Ishe. Tipei, Ishe, nemuzita raJesu. Ndanamata, Mwari, kuti munhu ndimi munoziva zvose. Zvifunge, hakuna rimwe tsime randinoziva. Hapana chimwe chandinoziva asi iye. Handishuvi kuziva chimwe chinhu asi iye. Hapana chimwe asi ropa raJesu. Oh.
But the blood of Jesus.
tichiimba izvozvo zvekare ngatikwazisanei mumwe nomumwe munodanana here pane mumwe here muno ane waasingawirirani naye kana aripo enda unogadzirisa zvadaro ngatisabva muno takadaro maona kana une chigumbu nemumwe munhu enda unogadzirisa izvozvi mukana wako izvozvi kuti uende wonoti hama hanzvadzi pane zvandakataura pamusoro penyu pane zvandakafunga ndaive ndisingadi kudaro ndiregereireiwo maona ndiyo nzira yatinofanira kuita nayo ngativei netsime pakati pedu nguva dzose maona shamisi here hakuna rimwe tsime hatizvisvibisi nezvimwe zvinhu takazvitsaura tikasiya nyika shure hatichadi gariki yekuijipita nematangi akatsemuka tiri murwendo najesu kristu dombo riya rakarohwa amen tichidya mana kubva kumusoro tichinwa tichidya zvekudya zvengirozi uye tichinwa kubva mudombo amen zvino ngatikotamisei misoro yedu ndichinamata kuti mwari anyatsoropafadza mumwe nomumwe wenyu kuti nyasha dzake netsitsi dzive nemi muvhiki yose inouya uye kana pakawana chinoitika kuti mumwe wenyu akaenda seri kwechidzitiro izvozvi rangarirai kuti maawa mashoma okuvata nezororo kusvika patichasangana rangarirai kuti avo vapenyu vanosara havazokanganisi avo varere nokuti hwamanda yamwari hwamanda yokupedzisira yechitanhatu ichangobva mukurira uye hwamanda yokupedzisira sechisimbiso chokupedzisira kunenge kwave kuuya kwaishe icharira uye vakafa muna kristu vachatanga kumuka vakangozorora kusvika panguva iyoyo uye kana ukarwadziwa rangarira tora zita rake jesu senhoo kubva pamuteyo wose uye miedzo yakakukomba yaungana ingofema zita iroro dzvene mumunamato madhimoni anotiza ingorangarirai tinotarisira kusangana nemi pano svondo inouya mangwanani uyai nevanorwara nevanodzimbikana ndichange ndichikunamatirai imi ndinamatirei zvino muchazviita here itii amen ndichakunamatirai kuti mwari varopafadze
Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, precious name.
As it happened, no kukosha here. Zvinogara zvakangooma kuparadzana nemi chero ndichiziva kuti muri kutsva asi pane chimwe chinhu pamusoro pengati imwe ndima yerumwe munoda kuzviita here munoda kuzviita here ngachiropafadzwe chisungo chinosunganidza hanzvadzi vangani vanoziva rwiyo urwu rwekare taisimborwuimba makore apfuura uye ndanga ndichifunga usiku huno maoko maviri Uva mumazana asara. Patai simbo imba rwiyo urgu. Patabenakiri. Uye richibata na maoko. Ngachiro pafazi kwe chisungo chinoti sunganiza. Ndakaviga vajinji vavo kumsoro uko kumakuva. Vaka mirira. Ndichava uona shakare. Ndinombo waona. Panone hapo. Muchiratidzo. Pandino tarisa seri kwe voiri. Variko. Ngati kotamisemi soreiru zino tichimba. Kwedera ubate ruoko rwemumwe munhu vatsanurana zvinokotamisa musoro wako
it gives us in word pain but we shall still be joined in heart and hope
Taka kotamisa musoro yedu, dinosira shumiro kumufundisi zvino, uye toparadzana mu.